Muchiziviso chavaita pachigaro wevhiki Justice Priscilla Chigumba vakurudzira vanhu kuti vanoongorora mazita avo panzvimbo dzavakanyoresa kuvhotera. Izvo zvasinhirwawo nemukuru wevhiki mudunhu reMashonaland West vaAustin Ndlovu.
Unotiwo gwaro revakanyoresa kuvhota is a public document uye rinofanira kuiswa pachena kuti riongororwe neruzhinji pasina mubhadharo panguva nenzvimbo dzinenge dzakatarwa. Naizvozvo Zimbabwe Electoral Commission ine chirongwa icho chiche voters for inspection kubva musi wa 17 kusvika musi wa 26 July 2022. Voters roll iri riri kuongororwa riri maringe nedelimitation kutarwa kwemiganhu inozoshandiswa paya patinenge tava kuvhota munguva yesarudzi. Zvichireva izvo kuti vanhu vari kunyanyotarisirwa kuuya kuzoongorora mazita avo mugwaro iri ndevaya vakaregista kusvika musi wa 30 May 2022.
Vanhu vanoti chirongwa chekuongorora mazita ichi chakakoshera kuti kana paine zvakakanganiswa zvigadziriswe.
Zvakakosha chose kuti vanhu vauye kuzotarisa mazita avo mugwaro irori. Chikonzero chiri chekuti 1. Toda kuziva kuti vari kuwanikwa here muvotaso. Tochokutanga. Toda kuona kuti kana varimo mazita avo, madetails avo, zita, ID number, address yake, zvese zvirimo muvotaso. Zvakanyorwa zvakanaka here? Kana paine chakakanganisika, zvinobva zvagadziriswa ipapo. Munguva yatiri kuitawo voters inspection, ndo inotadzwa kunyange nemutemo kuti pane vaya vanoda kuita maobjections avo zvamaringe nekunyoreswa kwemazita evanhu muvoters roll, vanoitawo izvozvo.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chakakosha sezvo zvichiburitsa huwandu hwevanhu vakanyoresa munzvimbo zvinozoshandiswa mukuita miganhu mitsva.
Saka voter inspection yadanwa zvainoreva ndezvokuti tikwanise kuona kuti mazita edu avo vakanyoresa arimo here muvoters roll. Umbo uyuhwo kuzobatsira kuti maconstituents edu ari 210 anenge akamira sei uye anenge ane mavoters akawanda sei muconstituents. Chinangwa chii chokuti maconstituents edu ese anga ane akasimba zvakafanana.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanotiwo kunyoresa kuvhota kuchiri kuenderera mberi zvisinei nekuti huwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota kusvika musi wa 30 Chivabvu ndihwo huchashandiswa pakutara miganhu. VaZiyambi vanoti munhu akanyoresa nhasi anogona kuvhota muna 2023.
Kuvharwa kwakaitwa kuregista kwakavharwa kuchirongwa chedelimitation chekunadzurudza migando yemaconstituents. Asi kuregista kana kunyoresa kuvhota kuchiri kuitwa, unogona kutonyoresa nhasi wovhota 2023. Chakavharwa ndechekuti takati kuti tikasvika musi wa 30 May ndo nhamba yatichaseenzesa kunadzurudza maconstituents. Asi voter registration yekuti uzovhota iri kuenderera mberi kusvika 2 days after proclamation.
Vanhu vanokwanisa kuenda kumahofisi eVEC ari mumatunhu ose enyika kuti vanyorese kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.